Ndinoda kukudawo ndisingabezani kana uchizvibona ngatingouyani mudiwa ndibvumewo
usarambe
ndokuda wakadaro
usarambe
ndotanga ndafunga ndisati ndaita ndokuda wakadaro Bakiti zwa kandi womira Mungo muzizi jandi nakira Baby, muna mato wangu newe Tiri pamwe, ono nzwi kwa nashe Nikuchu nisimba Moyo yedu Ikango fara Apana chichachi kone sla kufatiri pamwe Mudiwa nipumewo
Usarame
Ndokuta wakadaro Ndotanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro
Usarame
Mudiwa ndifumeo
Usarame
Ndokuta wakadaro
Usarame
Ndotanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro
Usarame
Andisi pakukufana niza Saka pepe jinzwa Na kupenda Kudume wangu Chivake musha Usinga parare Uwe amaile vana Mkazi wanga Mudiwa nipumewo
Usarame
Ndokuta wakadaro
Usarame
Ndotanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro Zwakani womira Mungo muzizi jandi nakira Baby Muna mato wangu newe Tiri pamwe Ono nzwi kwa nashe Nikuchu nisimba Moyo yedu Ikango fara Apana chichachi kone sla Kufatiri pamwe Mudiwa nipumewo
Usarame
Ndokuta wakani